zvino zvinezvi tiri mubishi Department of Veterinary Services riri kuburitsa vadomeni mavaccinators ari kupinda mumasango. Tine Masvingo Province yakatoburitsawo vashandi vari mukati menzvimbo yemwenezi nechiredzi kuedza kuvaccinator. Asi iyi vaccination against foot and mouth disease hatirambi kuti general disease iriko, nokuti ine macycles akawanda ende inouya yombotiza kana maconditions achingaita environment ichingaita kuti inge ichibudikira pamombe pachipfuwo inogona kubudikira. Asi pari zvino izvi yava ne katungati isusu kanzira katakaona kuti kanobatsira kakati improve way kakawedzerwa pakutitirwisana nechirwere ichi kakavandudziwa. Madipping services edu varimi vava kudhibhisawo zvipfuwo zvavo zvakaringana pamwedzi mumwe chete.
Ndeapi mamwe matunhu ari kusanganikwawo nematambudziko ekuti varimi vari kufirwa nemombe dzavo nezvirwere zvavasiri kunyatsonzwisisa kuti chirwere chipi?
Mashonaland West zvakare tinori ne vadomeni vatoendawo kumasango kunoitawo vaccination program iyoyo, vakatarisana nokudzivirira zvirwere zvinganetsa zvakafanana nefoot and mouth disease pazvipfuwo zvavarimi vedu. Pane mishonga yatakambinge tataurira varimi pahurukuru yatakaita yakafanana nana Butajax Butacam inogona kubatsirawo kuti varimi vagare vainayo vachibatsira kuti vadzivirire zvipfuwo zvavo kubva kugenuary disease. Ichi chirwere chinouya nenguva chichiti kana chinge chauya chombotiza, nokuti chine macycles pachirungu akati wandei. Asi pari zvino takawedzera takaimprova nzira yatakanga tichitipisa nayo zvipfuwo zvavarimi vedu. Varimi vava kuwana dhipa nenguva yakakwana nenguva yakafanira zvokuti izvozvo zvoga zvinogona kutibatsira.
Imiwo muri kubatsira nenzira dzipi varimi kuti vasanetseka nekusangana nematambudziko iwaya ekufirwa nezvipfuwo?
Varimi vasanetseka zvakanyanya isu tiripo. Isu tiri kuti varimi vanenge vanetsekana vakawanda ngavatarise venhu veterinary services vadomeni vedu vezvipfuwo vakamirira kubatsira varimi vedu nenguva yakafanira. Kana vachinge vaenda ikoko vadomeni vavo vanondovona vondoongorora voona kuti chingava here chigwere chegenuary disease, nokuti izvizvi zvinogona kuita kuti murimi abatsirikane kuzuva ramangwana rezvipfuwo zvake.